Nengo yeparamende MDC amai Consilia Chinanzwa Vana vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende hazvibatsiri. Amai Chinanzwa Vana vati Zimbabwe ikaremekedza bumbiro remitemo yenyika nekutevedzera mitemo yavo zvinochenesa chimiro chenyika kunze pasina kushandisa mari yakawanda sezvairi kuita pakubhadhara makambani kuAmerica Avenue Strategies neBallard Partners mari yakawanda.
Panyaya yekuti hurumende yedu yatiinayo iyi iri kuedza kuda kuzvichenesa kugadzirisa zita nekutora vanhu vainofungwa kuti maspecialist kuti valobhe anzi kugadzirisa zita renyika kubhadhara munhu nearly $1 million yekuti anzi lobbyist ari kuenda kunoshambadza nyika kuti yanaka. Handioni sechinhu chinobatsira ichocho nokuti zvinofanira kuitwa munyika zvofanira kuitwa nesu vacho vakagarisana pakonzeresa kuti pave nekusagadzikana ndopavangadai vaisa mari kuti vagadzirise. Ipapo tine nyaya yekuti align malaws edu asina kumira zvakanaka to the constitution hazvibatsiri kuti tiite panel beat malaws aya than kuti timagadzirisa atitwasa ruzhinji rwevanhu rogamuchira. Asi ndo zvinhu zvatinofanira kuti tigadzirise izvozvo ndo zvinoita kuti tilobhe nyika yedu ichene iyemurike idadise kune vamwe vari kunze.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vatiwo hurumende iri kupedza mari yenyika nezvinhu zvisina maturo. VaChamisa vatiwo mari iri kushandiswa kubhadhara makambani ekunze aya inofanirwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari munyika muno.
Zvavari kuita kuenda kuAmerica izvi kupedza nguva nemari yenyika, mari inofanira kutorwa yoshandiswa muno chochigadzirisa chimiro chedu muno. Kunyanya panyaya zvinoda kuchandurudzwa mareforms kunyaya dzemitemo yakasiyana-siyana, nyaya dzesarudzo maelections, nyaya dzekuti tingaitawo sei upfumi hwedu hufambe zvakanaka. Izvozvezvo mareforms anoda kuitwa muno kwete kuAmerica.
Sachigaro wekomiti yeparamende yezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANPF vaKindness Paradza vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Asiwo mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaFarai Maveza vati zviri kuitwa neZimbabwe zvazvisi zvinhu zvinoshamisa sezvo dzimwe nyika dzichitora matanho aya mukutsvaga kuti dziwane kudyidzana kuri nani neAmerica.
Zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvinhu zvinoitwa nehurumende dzakasiyana-siyana kusanganisira dzekunana Europe. Iyi inzira inoshandiswa kuti nyika dzikwanise kuwana kudyidzana kwakanaka neAmerica sezvo America iri nyika ine simba rakakura uye inokontrola zvinhu zveupfumi zvakawanda pasi pano. Saka nyika dzakawanda dzinoona chiri chinhu chakachenjera kuti dziite kuti dzigarisane neAmerica zvakanaka.
Kurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaSibusiso Moyo ndivo vanonzi vakasaina muna kubvumbi magwaro ekupa basa kukambani yeAvenue Strategies Global LLC kuti imirire Zimbabwe mukuvaka ukama hwayo nehurumende yeAmerica kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika zvibviswe. Izvi zviri mumagwaro mubazi rezvemutemo pasi pechikamu chinonyoreswa masangano ese anoshandira nyika dzekunze muAmerica cheForeign Agents Registration Act. Magwaro aya anoonekwa pachena kuburikidza nekuenda padandemudande reForeign Agents Registration Act. Kambani yeAvenue Strategies ichange ichibhadharwa neZimbabwe mari inoita miriyoni yemadhora ekuAmerica, izvo zviri kupa vamwe vagari kuti vanyunyute vachiti mari iyi ingada yashandiswa kuzvipatara kuwanisa varayiridzi mari dzemihoro nezvimwewo zviri kunetsa munyika. VaMoyo vakasaina zvegore rino chibvumirano nekambani yeBallard Partners kuti imirire Zimbabwe mukugadzisa ukama hwayo nehurumende yavaTrump. Makambani aya ane vakuru vakuru vakamboshanda sezvipangamazano zvavaTrump munguva yavaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiriri weAmerica. Avenue Strategy yakavambwa neumwe wevaimbo vachipangamazano chavaTrump vaCory Lewandowski avo vakazosiya kambani iyi muna 2017. Ukuwo Ballard Partners ikambani yaive nevanhu vaishandawo sezvipangamazano zvavaTrump muna 2016 apo vaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiriri wenyika. VaTrump vakakunda mai Hillary Clinton musarudzo iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wehurumende vaNick Mangwana padanho rakatorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.